manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavateri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 13, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
kuna mwana ngoti vakanzwa kuti sarudzo dzauya vototanga kukwinya nguo nekukwinya maoko mangoromera ototanga kufamba
motokari yebato rinopikisa reMDCT inopiswa mumusha wekuwadzana zvinofungidzirwa kuti zvine chekuita nenyaya dzezvematongerwo enyika
kukungamira ndikari sitambe hakusi kukungamira kukokera mope kwete chinhu chikuru kwazvo chinofanira kuti chiitwe nemunhu ane utano ane kukwazi pamwe chete sematauriro azvakaitwa nekumbiro remutemo renyika
mutungamiri wenyika varobert mugabe avakaenda kusingapore kunorapwa havana kudzoka nezuro sezvanga zvakataurwa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko asi pane mashoko ekuti vanogona kudzoka mangwana Boka rezeki rinoti harisi kuzowandudza miganho yematunhu kuitira sarudzo dzegore rinouya asi kuti richashandisa yakashandiswa muna 2008 sezvo pasisina nguva vemdct nezanu pf votatsurana panyaya yemashandiro ezeki iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Motokari yebato rinopikisa reMDCT yakapiswa nezuro manheru mumusha unogara veruzhinji wekukuwadzana muHarare. Mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa avanovawo mumiriri wekuwadzana mudare reparamende vaudza Studio 7 kuti sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza 2018 zviri pachena kuti pane vamwe vanhu vave kuda kukonzera mhirizhonga. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vachamisa.
Tinonzwa kuti kuma 2 am pazouya vakomana kana kuti varume vanokwana vaonekwa kunge vatanhatu kunge vasere vazenge vakumhanya vachitiza asi mushure mokunge mota yaya kunzi kwaichiputika. Nevanga vakachengetedza nzvimbo saka pazotariswa mota yanga yangova moto kupera kuratidza kuti pakapaiswa zvinhu zvinopfuta zvakanyanya kungangova peturo saka isu tinofungidzira petrol bomb saka ndozvaitika izvozvo mota yakuyika kusara yangova pasina zvachose
nyaya iyi yamhangarwa here kumapurisa
mapurisa akatoudzwa chaiko zvichangoitika nokuti zvakabuda ipapo panga pane mutsindo chaiwo wakaita kuti nemapurisa pedyo nekamba yemapurisa yedu yomukwadzana saka vaziva nyaya iyi vanga vachifereseta asi isu tinoziziva zvedu kuti izvozvi zvimabasa eundyari ndyari nyanya dzinenge dzichida kuti dziti musangano wedu uripo nemusi wesvondo unge usingafambi zvakanaka vakutanga kuti zvazodai pamunondo pamusasa nokuti tinoziva kuti vari kuvhunduka nyaya yekungotigare tichiita maitiro edu ekugara tichisangana nevatsigiri nevanomiririrwa nokuti ibasa revamiririri kuva neuchapupu kudzokerazve kuudza hama kuti zvinhu zvakamira sei sekuziva kwamunoita kuti paramende iri pazororo saka zororo iroro nderekuti maMP anga ari mumaconstituents vachitaura nevanomirira saka izvo ndiona sekuti pane vasingazvidi vakuda kuti vashandise nyaya idzodzidzi uyezve taakunangana nesarudzo pa2018 kuna mwana ngoti vakanzwa kuti sarudzo dzauya vototanga kukwinya nguo nekukwinya maoko mangoromera ototanga kufamba nekuona kuti maoko avo anenge opisa zvino kwete kukwazi sana asikuda kuti maoko awo angari pamitumbi yevamwana.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT varumiriri wekuwadzana mudare reparamende vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avanga vachitariswa kudzoka munyika nezuro kubva kuSingapore kwavakaenda kunorapwa nemusi wechishanu vanonzi vanogona kudzoka mangwana kana mugovera. Bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko ndiro rakanga radzivisa kuti vaMugabe vaizodzoka pakati pevhiki. Mutauriri wavo vaGeorge Charamba vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi vanhu vanofanira here kuziva nezveutano hwemutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadiva mavhinga.
Zvakakosha zvachose uyezve pamutemo chaipo nyika inenge ichifanira kunge ichinzwa kuti mutungamiri wenyika RP zviri kumufambira senyanyei tichiona makore akawanda ana vaMugabe uyezve nekuti havasi kunzwa zvakanaka. Kana vachinge vaenda kunotariswa zvekurapwa nyika inofanira kuti iziviswe. Zvakarewo tinofanira kuona kuti mukati meZimbabwe nedambudziko guru rekuti vamwe vatungamiri vechiuto vanopindira nezvematongerwo enyika. Nekudaro zvokosha kuti nyika igare ichiziva kuti mukuru wenyika ari papi zviri kufamba sei nekuti tinogona kuzotipinza munyonganyonga nedambudziko ratingaro revatungamiri vechiuto vanoda kuzipinza mukati mezvematongerwo enyika. Zvisiri izvo, zvisiri pamutemo.
Asika vamwe vanoti zveutano hwemunhu zviri kwaari iye nachiremba wake hazvinei nemunhu wese kuti angazive kuti zvakamira sei.
Kwete nekuti chatinoziva ndechekuti mari dziri kubuda hadzibuda muhomwe yevaMugabe dzekuti varapwe, dziri kubuda muhomwe yenyika. Uyezve bumbiro remutemo rinotaura kuti kana pachine paitika matambudziko anosanganisira kuti mukuru wenyika akundikana nenzira yeutano kana kuti nenzira yekutaika pfungwa kutungamira nyika, panofanira kuti patorwe matanho ari pasi pebumbiro remutemo kuti zvinofambiswa sei. Nekudaro nechikonzero ichocho tinofanira kuziva senyika yese kuti utano hwemukuru wenyika, pfungwa dzavo nezvimwe zvese zvichiri pamwe chete here kana kuti kwete. Nekuti kutungamira nyika harisi dambe, hakusi kutungamira kukokera mombe kwete. Chinhu chikuru kwazvo chinofanira kuchiitwe nemunhu ane utano, ane pfungwa dziri pamwe chete, sematauriro azvakaitwa mubumbiro remutemo renyika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadiva mavhinga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vagari vemumatunhu mana eManicaland vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakawana kubva kumasangano anoti Development Aid from People to People neUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Rubatsiro urwu rwakanangana nekuwanisa vanhu mvura yekunwa yakachena, madiridziro, zvimbuzi nezvimwe. Ngatinzwei kubva kumutoro wedu Nauloida Moyo.
Vagari vakaita rombo rakanaka rekubatsirwa ava vari mumatunhu anoti Mutasa, Nyanga, Chimanimani nechipinge. Chirongwa ichi chinoitwa nechinangwa chekukurudzira utsanana kana kuti Water Supply, Sanitation, Hygiene and Natural Resources Management kana kuti SeaWash. Vazhinji vagari venharaunda idzi vange vasina zvibhorani nezvimbuzi zvichitevera kuparadzwa nemafashamo emvura yakanaya makore apfuura yaizivikanwa nekuti Cyclone El Nino. Vapita Maruma, mumwe wevagari venharaunda yemutasa, avo vanoti vakabatsirikana zvikuru nechirongwa ichi.
Zvakatibatsira zvikuru. Chikonzero ngechekuti takakwanisa kuti advantage yekuti takaitawo matoilets aibatsiwa kune vanhu vangari vulnerable. Touya pazvibhorani zvanhu zvakafa. Takakwanisa futi kuti zvigadzirwe.
Vafungai muneta vanogara muward 1 kumutasa. Vamuneta vanoti rubatsiro vakawana vagari wasimudzira nharaunda iyi zvakanyanya.
Vedhapu vakabatsira mukukonsoro kwematoilets. Matoilets aya aita cater for girl child. Saka pane marooms akaitwa separate anobatsira girl child nye masanitary wear.
Mumwe akawana ribatsiro ndi amai memory karinda vane mwana akaremara.
Ini ndiri one of the beneficiaries of my latrines just because ndine mwana ari chronic iwo ari mentally retarded. Saka ndakakwana program. At what level latrine yangu ndio yakaitwa the best at what level nekuti ndakaigadzira in a site yekuti kana zvirema waya muma wheelchairs wanokwanisa kupinda wachizvibatsira zvakadini zvakasununguka.
Muzvare Adeline Dzemwa anoti vazhinji vevagari vakawanawo dzidziso yakakosha ichabatsira vakawanda kwenguva yakareba pamusoro peutsanana.
Ndoda kuvatenda kunyanya nedzidziso vamwe hatikwanisi kusvika pane nzvimbo zvadzakaitirwa asi vazhinji vakawana dzidziso pamusoro peutsanana hwenharaunda nemhuri.
Robert Chawatama, mukuru anoona nezvemvura uye utsanana mudunhu reManicaland, vakataurawo pakutambidzwa zviri pamutemo kwezvibhorani nemapindu kuvagari, vakati nyaya yekugadzirira vanasikana nzvimbo yekuti vazvishambidze panguva yekutevera yange yanonokerwa zvikuru kuzvikoro zvekumaruwa. Vange vakamirira USAID Zimbabwe vari mutevedzeri wemukuru wesangano iri kana kuti acting deputy mission director amai Julie Nenon vakati bazi ravo richaramba rakamira nevanhu vemuZimbabwe mukuedza kuzadzikisa kodzero dzavo dzeutano. Vakatiwo mushandira pamwe nevagari vemunharaunda idzi kwakapa kuti basa ravo rive nyore. Ndakamirira Studio 7 kwaSherukuru Mutasa, ndini Leda Moyo.
Vamwe vanhu vanogara kunze kweguta reBulawayo nezuro vakaongororwa ropa, shuga pamwe nemaziso nezvimwe pachena pasi pechirongwa cheNational AIDS Council. Mutoro wedwenhau Taura Ishava anoti panyaya inotevera.
Mukuru weLivebe District AIDS Awareness Committee amai Priscilla Mark Isaac vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chaitwa pasi pechirongwa cheNAC ichishanda nemamwe masangano akasiyana siyana uye chakanangana nevanhu vanoonekwa sevari panjodzi yekuwana utachiwana weHIV.
Robert Sioka ndeimwe yatinoti hotspot, zvichireva kuti tinoongorora mararamiro ari kuita vanhu munzvimbo iyoyo. Saka kuno kuiperi urban village rent dzakachipa. Saka vasikana vanotengesa bonde vanofarira kugara kunzvimbo dzakadaro. Zvichireva kuti kana nzvimbo yakadaro vanogona kutenge vari munjodzi hombe. Saka toda kuti vanhu vari panapa vakatesta vakaziva kuti vakamira papi zvinogona kuita kuti vasararame upenyu hwokutengesa bonde risina kudzivirirwa.
Vamwe vevanhu vauya kuchirongwa ichi vakakwanisa kuongororwa zvirwere zvakasiyana siyana vati vafara nechirongwa ichi sezvo chaunzwa kwavari. Mumwe wevanhu ava mukomana wechidiki Thomas Nyoni, uyo ati anoziva kuti zvakakosha kuti munhu azive kuti ropa rake rine utachiwana hweHIV here kana kuti kwete. Asi ati vanhu vakawanda vemunharaunda yenzvimbo yeRoberts Nyoka vanotadza kuita izvi nekuti vanoshaya mari yekuenda kuzvipatara zviri pedyo. Izvi zvatsinirwawo nemumwe musikana uyo angoda kudaidzwa nezita rekuti Patient.
Ini ndauya kuzotesta semunhu unofanira kugara uchiziva kuti status yako yakamira sei. So tafara nekuti padhuze tinofamba netsoka tiringo yachizvo tichitauya kuzobatsirwa.
Muzvare Margaret Mucheki avo vati vakabatwa nechirwere chemaziso chinonzi glaucoma vati vafarawo kuti vakwanisa kutariswa maziso avo pachena.
Chaita kuti ndiuye pano nanzwa kuti kune madokita anobatsira nezvemaziso uye anobatsira vanhu vaya vanenge vasina mari sezvakaita seni. Saka ndafarira kuti ndisvikewo pano.
Amai Mark Isaac vati venaki vaive kugara vachiita zvirongwa zvekuenda muvanhu senzira yekurudzira veruzhinji kuti vazive pavamire maererano neutachiwana hweHIV AIDS.
Chirongwa cheNational AIDS Council iri kumhanyisa yatinoti closing the tape of new HIV infections. Tikuti pombi toda kuivhara zvachese.
Pange pane mamwe masangano akasiyana siyana anosanganisira veZimbabwe National Family Planning Council avo vange vachidzidzisawo vanhu nezvekuronga mhuri. Mamwe masangano akadai seJustice for Children Trust neChildline vange varipowo vachidzidzisa vanhu pamusoro pekodzero dzevana uye nezvekudzivirira kushungurudzwa kwevana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vamwe Vamwe vagari vemuchegutu nenharaunda dzakapoteredza guta iri vanogamuchira nemufaro chirongwa cheNational Social Security Authority kana kuti NASA chekurapa vanhu pachena zvikuru sei vakwegura. Adza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kurapwa pachena navana chiremba vanenge vachifamba nzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti mobile clinic pasi pesangano reNASA. Izvi zviri kuitwa muchegutu kwemazuva maviri. Amai Shamiso Katerere vanogara kuPixton pedyo nechegutu, mumwe avo vakarapwa pachena.
Aini ndiri kufara zvirokwazvo nechegutu nekuti ndandisina mari yekuti ndinorapwa mahara kuchipatara nekuti ndiri kugara sabhadhi vakawanda ndichisununguka mwana.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutana vaGeorge vavaya vanoti vanofara kurapwa pachena sezvo vasina mari yekuenda kukiriniki.
Kuchitiwana mari yekutenga mushonga, mari hapana. Apa iwe unorwara, apa zvinhu zvakatisinungura. Zvosinungura zvikuru, zvokuti tinodotide zvaramba zvakadaro, zvisati chinjira.
Chiremba weNASA vaHumphrey Mapuranga vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kukiriniki yavo nekuti vanorapwa pachena.
Isu tiri kurapa vanhu pachena. Zvichireva kuti vanhu vakawanda vari kusvipika kunzvo vanofarira zvirongwa zvakare sezvizvizvi.
VaMapuranga vanoti vanhu vakawanda vari kurwara nezvirwere zvinoti chirwere cheshuga, kurwadziwa makumbo nemaoko uye BP.
Kazhinji zvirwere zvatinoona zviri muvanhu tine yatinoti arthritis kana kuti makumbo, majoints, zvirwere zvemajoints, makumbo, sana nemagokora izvozvo. Kozoita vane BP vakawanda zvakare vatinoona vane BP. Sezvamunongoziva imini, BP inobata vanhu vakawanda zvakare shuga. Shuga inyaya imwe yatinoona yatinobata ruzhinji rweZimbabwe ende tinoona vakawanda vachiva vachida kubatsirwa futi ipapa.
Kunyange chirongwa ichi chakanaka mukubatsira vanotambura, vamwe vanoita zvematongerwo enyika vave kutoti zvavanakira sezvo zvichivapa mukana wekutsvaka mavhoti sezvo nyika yatarisana nesarudzo. Mumiriri wechegutu muparamende vari nhemwe yezanupf vadexter Nduna vaudza Studio 7 kuti kuunza kiriniki yeNASA munzvimbo yavo inzira yekutsvaka rutsigiro rwavo nerwemutungamiri wenyika varobert Mugabe musarudzo dzegoro rinouya.
Kuti tingaseparata hutano hwevanhu nepolitics kana kuti ugaru hwakanaka hwevanhu nepolitics hapana. Chandingangoda chete kuti zviitike ndezvokuti iye 2018 yachoka indiriwe zanupf vambotanga vavhoterawo vaMugabe vavadzurire pachigaro kuzevhoterawo kaniniyo kuitira kuti vazive kuti wavo chouyawo wakamboita kuti zvinhu zvedu zvitinakire uchiripo.
Dzimwe nhengo dzezanupf dziri kubuda pachena kuti dziri kushandisa NASA nemabazi ehurumende kutsvaga rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzegoro rinouya. Mitemo yenyika yebvumidze hayo zviri kuitwa nenhengo dzezanupf izvi. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini Ata Chiguriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisazve tika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru weUnited Nations anoti mauto ehurumende yeSouth Sudan ave kusvika pamuzinda wevarwi vapanduki vanotungamirwa nevaimbo wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaRiek Machar. VaDavid Chiera vanove mukuru weUnited Nations muSouth Sudan vanoti zviuru zvevanhuwo zvavo hazvichina pekugara munzvimbo zhinji dziri mudunhu reUpper Nile apo mauto aswedera pamuzinda wevapanduki uri muguta rePagak nechekumaodzanyemba kwakadziwa kumabvirazuva. Boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinonzi rakazivisa kuti harisi kuzocheka miganhu mitsva yekushandisa musarudzo dzegore rinouya nekuda kwekuti nguva yapera. Zeki inonzi yakazivisa kuti yatora danho iri nekuda kwekuti urongwa hwekunyoresa vanhu patsva kuti vave mugwaro revavhoti idzva hunotarisirwa kupera muna zviita wegore rino, izvo zvinozoita kuti isare isina nguva yakakwana yekutara miganhu yematunhu kana kuti delimitation. Izvo zvinenge zvoreva kuti ZEC inenge yoshandisa miganhu yakashandiswa musarudzo dza 2008. Bumbiro remutemo wenyika rinoti miganhu iyi inofanirwa kuitwa pachishandiswa zvinenge zvabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census. Izvo zvinenge zvoreva kuti miganhu inofanirwa kutarwa kwapera makore gumi. Kuverengwa kwevanhu kwekupedzisira kana kuti census yakaitwa muna 2012, asi miganhu haina kutarwa, zvinoreva kuti miganhu yakashandiswa musarudzo dza 2008 yaitevera kuverengwa kwevanhu kwakaitwa muna 2002. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu, pamwe chete navamunyaradzi Paul Mangwana vanove nhenge veCentral Committee uye vachimirira ZANU-PF munyaya dzesarudzo. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti vanotambira sei danho rezeki iri uye mashandiro ari kuita boka iri.
Isu seMDC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai. Tinokukadzika kwakanyanya kunyanya nemashandirwo ari kuitwa basa nezeki. Nokuti iye manje tanzwa nhasi mapepa nhawa achinyora kuti makits okutanga mazana mana achasvika munyika muna September. Nokudambudziko richaitika pajonga nderekuti nguva yekuregista mavoters tinoona sekuti ichaita kumbunyikidzwa. Zveshuwa nguva chaiyo kuti vachaita delimitation ivo vasati vatombotanga voter registration, tinoona sekuti pamwe mune zviri deliberate.
Ndikubatei muromo wangu.
Kuramba vachingopusha mabhesi kuti aende mberi.
Regai ndikubatei muromo. Vamangwana, munoti iwo nedanho iro rekuti zeki chakundikana kutara miganho mitsva yekushandisa musarudzo?
Mutemo wenyu constitution unoti iyo delimitation inofanira kulinkwa nepopulation census. Saka takaita the last population census mu-2012. Pane pachitarisirwa kuti most probably the next one inozoitwa after 10 years it will be 2022. Saka pamutemo wangu vasingakwanisi kuita delimitation yachona iyoyo in terms of the new constitution. So hapana chakaipa pamutemo chiri kuitwa nezeki, varitotevedzera constitution. So hakuna chinotinetsa isu kuti vanhu vavhote vachishandisa maboundaries emaconstituents akaitwa 2008. Vatashandisa mu-2013.
Pindai vaGutu.
Ndirikuti kupururudza ka ndokunge paita madanha, paita zvinhu zvinonakidza zvinotsaka kuti vanhu vati vediwe vanhu vezeki vagona basa. Ngati vapururudzire. Zvino havasati vasvika pachinhano chokuti vati makidzi tava nawo taakutanga kuregista. Dambudziko ratinaro nderekuti tingapururudza sei iyo process yacho yokuita BVR, biometric voter registration, isati yatanga. Tozopururudza isu kana taona kuti yatanga, yafamba nemazvo, zviri pachena, zvinofadza munhu wese ane kodzero yekuregista.
Vamangwana, vamwe kusanganisira vaGutu vari kuti zeki iri kuita maune kunonoka kwairi kuita kufambisa zvinhu, zvinove zvavari kufungidzira kuti zvine advantage kuZANU-PF. Munoti iwo?
Ini handina kuva mandate yekundimirire zeki kana kuidefenda, asi ini ndiri kuona kuti basa riri kuitwa nezeki riri pachena. Vhiki yapera takadaidzwa maparties ese akamirirwa muparliament, tikaratidzwa mashandisiro anoda kuitwa nezeki kuti vaite biometric voter registration, mapping yemasenders techizvezviita zvakadini. Takaratidzwa zvese, munhu wese akagutsikana kuti panapo pakaitwa basa rine unyanzvi. So vakamhanyisa futi vasingatevedzeri zvinoonekwa kuti zviri detailed enough, tovati zvevakanya. So ngavaite basa ravo, ingatingobata hana.
vaGutu, zeki ikashandisa miganhu ya 2008 inenge yashandisa census ya 2002, zvinenge zvichiri pamutemo here?
Hapa ndo pane dambudziko, nokuti 2008 election the limitation yakaitwa yakanga iri based pa 2002 census. Saka zoreva izvo kuti taiba zvedu kunatsogadzirisa zvakanaka the limitation yaiitwa izvozvo. Isona sekuti chinhuno chiri kuita ichi vune vari kuita deliberate, hatitombotishamisi futi kana vakazoti kwara kwacho BVR yanonoka. Ngatidzokerei kuchi voters roll yamudedi.
Vamangwana,
handi munongozva kuti vanhu vagara vachidyiwa maelection vanongogara vachingotya kugara vakangodyiwa. Isusu tinoti mapazi anenge apuwa basa ngaite basa ravo nemwoyo wavo wese. We have always been prepared for elections. Takapinda maelections even 1980 tichibuda muhondo, tichinyatsoona kuti zvinhu hazvina kumira mushe, tikati tinongopinda maelection nekuti toda kutora nyika yedu.
Avanga vari vamunyaradzi Paul Mangwana vanove nhengo yeZanu PF manzwa zvakare kubva kumutauriri weMDCT Vaobet Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tochikuendesai kuna Mavlas Musanganya uye weStudio 7 achitipa pamire hurumende yeAmerica panyaya yemabasa anoitwa neUnited Nations.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekodzero dzevanhu pasi rose. Pamusangano uchangopera weUnited Nations Rights Council, America yakatora danho guru mukuona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzaremekedzwa pasi rose. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations Amai Nikki Haley vakakurudzira kuvanduzwa kwemashandiro ebazi reHuman Rights Council vachiti kazhinji rinoda kungotaura nyaya yeIsrael chete. Amai Handley vanoti bazi iri rinofanirwa kutarisawo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muDemocratic Republic of Congo. Mumiriri weAmerica uyu akaburitsawo mashoko kuvatori venhau achiyambira DRC nezvekuda kudzivisa kwayo vaongorori veUnited Nations kuenda kune dzimwe nzvimbo munyika iyi kunonzi kuri kutyorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya. Hurumende yeAmerica iri kushorawo kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muVenezuela umo mune vanhu vave nenguva yakareba vachiratidzira. Dzimwe nyika dzinonzi dzinofanirwa kuongororwa panyaya yekodzero dzevanhu iEritrea, Ivory Coast neBelarus. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekodzero dzevanhu pasi rose. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino todzokera zvakare kuna Marvelous achitipa zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei paFacebook page yeVOA Shona. Tangati ine hurukuro yekutarisa kuti hutsi hunokachidza wakawanikwa iwo huchidirwa nemapurisa kune vamwe vairatidzira muHarare vatsigiri vechidiki veMDCT neZuro. Hungakanganise here utano hwevanhu? Regai tinzwe kune imwe nyanzvi vanova ivo chiremba.
Ndonzi Dr. Ivan Masara, ndiri kuorganization on Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kwandiri munyori ukoko sekretari. Ina utsi wakatoonekwa kuti unokanganisa vanhu. Kune dzimwe nyika wakatoita mastudy wakaona kuti unogona kuzokonzera kana cancer kumberi uko. Ende even paunoputa ipapo panogona pano vanhu vane zvirwere zvakaita sana asthma nezvimwe zvinoita kuti vanetsika nekufuma anogona kutoafektwa immediately.
Kuona ichidirwa vanhu vazhinji yavari kuti inovava inoitawo zvakamira sei panyaya yeutano hwemunhu?
Mvura hatichatatozivawo kuti chiri mukati mayo chii, but ikodzero yevanhu kuti mapurisa anofanira kudisclosa kuti machemicals ari mumvura inde api, kuzoitira mangwana kana munhu akazowana zvinomuwana azvioti zvakapfepi.
Kana munhu achinge adirwa hutsi uhu unokachidza kanawo mvura iyoyi inovava, anofanira kutora matanho api?
Anenge achifanira kuugeza nemvura obva panzvimbo yacho oenda kuenda rimwe divi remhepo kuti azi akwanise kufema zvakanaka. Inenge ichifanira kuti wobvisa hembe dzese then wopinda mumvura mushawa kuti ubvise nhangire mvura yacho pamuviri sezvo zvisingazvika kuti munei mumvura iyi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Vateereri musakangana wachirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na8pm apo tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai munyika nekunze. Vanoda kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Motokari yebato reMDCT inopiswa mumusha wekuwadzana. Zvinofungidzirwa kuti zvine chekuita nenyaya dzezvematongerwo enyika. Zeki inoti haisi kuzovandudza mikano yesarudzo gore rinouya asi kuti iri kushandisa yakashandiswa musarudzo dza 2008. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.